chakoshere munguva ndeyekuti wanga kuri kutorowa futi chaiko chaiko asi uchiimba vati vaisaita zviya zviya zvekuti ndingi ndiye anoimba kana kuti chii. Munhu wese aisungirwa kutoimba kwete kuti zvekusarudza kana kuti handi ndikomberedi chinisi kana kuti ndikomberedi mhere kana kuti ndikomberedi sando, asi paizongobuda vamwe waizonakidza kupfuura vamwe. But zvaitosungirwa kuti tese tizviite sezvataingoita mukuridza pfuti, ngekuti zvaibatsira kusumudza morari wevanhu. Kana chinisi ari anoimba zvou akasanga ariko motengeswa zvi. Saka munhu wese aitosungirwa kuti kana zvichiita angogonawo zvinoita umwe. Ndo manakiro anga akaita Chimureka, chaisanyanyosiyanisa.
Ko imimi zvekuimba izvi zvekunyatsoimba zvekuti zvaionekwa nemunhu wese zvakatanga rini?
Ini ndakabva kunoku ndichitraya kuimba nana mai vangu mumachechi. Taiva kuAnglican asi ndiri kayuthi yuthi zvekuti at times ndaitombodiscoda ndofunga mai vachitombodimbonyarara kanotikanga ndichingonakidzwawo nemahimu acho. Saka ndingangoti ndakabva nazvo kupachizoya ndaakusekendary kwangu ndakaitira kuBulawayo uku. Paiuya masouth africans vana Saul Chabalala vaya, vana mahotela queens vaya, ndaibva ndanyatsonakidzwa kuti ndichazviita uzvedzi. Saka pandakazoiti kuchimurenga uku pandakatanga kusangana nemacomrades apa tichinzwana sendekera kuredio Maputo sandaenda chaiko chaiko. Idzo nziyo dziya idzi dzakandirikuta kubva ndati ndirautozviitawo. Saka ndakatozobva munomu ndatowedzera pana sendekera mukoma takanyukaka ndichiisa zvandange ndichiona zvakange zvisikaimbwe nevekuMozambique vanga vako. Saka ndakazongonzi ichibva watoenda undoita zvese. Ndo maitira azvakaita matangiro acho.
Saka masvika kuMozambique makasvikogashirwa sei nevamwe vanga vari papa?
Uko kwaiva kusina munhu wekuti unosvika wakangwarisa kana kuti unofanira kusvika ikoko ukauko. Takabva kunoti atakuziva hondo mani, asi still unondosvika ikoko uri nyunyunyu, unoziva uri rikrutu rekuti unozobvunzwa mumwe mubvunzo yautadza kudaira kuti wakazowana kupi zvese izvi. Saka unongosvika takanyarara kwakugashirwa zvakanaka voti chiitai morari, because taitosvika pekuti tinotoita 3-4 weeks about 6 weeks tiri pabasic orientation. Ii basic orientation ndo yaitibatsira manje kuti hatisi mamesinari sezvinoita ikoko kwamuri kuAmerica uku. Vanowanza zvimamesinari munyika dzevanhu vachiparadza, isusu tiri mapolitical soldiers arudziwa zvakarwira zvakanaka zvinodiwa nemasi nepovhu yeZimbabwe. Saka munzira iyoyo manje tine tichinzi sumudzai morari tisati tatanga malicensi yayo, kusvika dododo zuva tikaroyerwa good lecture apa kuti zvakafanana nana national grievances zvikasaka kuti vanhu vabate pfuti varwise muwengi. Aisada kana kutaura nezvi zvavakazoita kuti handi ndinotaurira mangeza zviya vange varwadziwa vakange vanzwa. Saka takazoziva kuti no, hatitambiwo yavari kutamba vakutsvakawo pfuti dzedu kwakuvo. Saka munzira iyoyo iyoka manzi dzacho manje unenge uchitaurira povhu kuti musanyeperwe nevarungu ngekuti vaine propaganda. Isusu kuti tichizova kuti tiri kuvarova tichirwisa tiri pagenuine tiri just taiva for the just cause ka ivo vaiva neshame cause about tinopinduka tine nyanga tiri madevho, ivo varivo madevho.
Ndedzipi dzimwe dzimbo dzamaimba pacomrade Chiki dzamuchiri kutondera dzamungangoti imbire mbichana chete?
Hondo maiona takaimiwa pambepfumi, hondo yevanhu Chimurenga mangava pambepfumi, inga makauyi yaka muZimbabwe amuine dhidike kutanga muchiti munovima modzokera kuri kunyepo pambepu. Saka uye kuida iwo uchidairawo maruzaimi nekuti vakanga vatoruza zvimwe zvo imwe dzacho taiti vanje shungu dzeru zvizvarwa zvematema vemuZimbabwe tobira ruzitonga apa tichitevedza ruzivo muroga rwemuzangano zanu inoti ona munyaya dzedu dzekuzitonga kwenyika zanu aizombovi yakatsetsa zombopazi ona zvondengendeza idzombambo dzemuwengi ravazinyegenyege vekupanduka wodemba tange takutopinda
tiri kuzoona kuti pakanga pasingaitwe zvekutamba saka nziyo dzaibatsira kuti munge muchidzidza nezvezvikonzero zvamaendera kuhondo uye kusimudzirawo nyaya dzemurari muchimurenga
nekupawo bovho kuno yainyeperwa kane varungu kuti vakaenda kuchiganda ngavari kuya vachikurayai vachiuyavachi vasikazivi kuti tange tatotumwa nemasi yacho kuti itai muno saka kwaiva kudzidzisa ngekuti muvengi aisada kutika tisvike padhuze kundotaurira vari kumba yaibva yati uku manzi yaibva yapa makomredzi manyemwe kumba kunoku yaibva yaiva vehicle yekutakura meseji yekuti zvii zviri kuitika kubva kuwana vachizwa chichona chacho nezvatiri kutaura neruko rwatiri kutaridza kuti manye manye munema munyika yenyu tonyatsozvitonga pachedu imi muchange muchitotongawo povho yonzwisisa izvozvoizvo yobva yatsingira chimurenga kabva moto wopfuta ka
saka pane dzimbo dzaimbwa mukufara nemukusuwa ndo kana pafa comrade raizofamba sei manje
apo taitoneseka taiva nadzo dzakakwana dzaitaitoita national anthem yedu yaitaiti mwoyo wangu watsidza kufira Zimbabwe
mungamboimbe kabichana ipapo
tikati mwoyo wangu watsidza kufira Zimbabwe mwoyo wangu watsidza kufira Zimbabwe zamarapu murangu ramutsa Zimbabwe mumakomo nemunzizi ticharamo mumakomo nemunzizi ticharamo kuzadziza basa ratakasirwa kuzadziza basa ratakasirwa korufu rwangu ruchawa rweZimbabwe rufu rwangu ruchava rweZimbabwe yuwi vakoma vapera yuwi maiwe hama dzapera towiga komuredi wedu pane dzimwe dzatinoti tichienda ikoko kundomuwiga iyi yaiti ndo yaitova national anthem ndandichiimba undakaisa pa fast forward bichana because hapana ari kudayira plus yo haurugoni
ndasadaberekwa nguva iyoyo asi
manje uite ikokokoyo
allright tichienda mberi comrade Chicks ngatichisvikei kuna 1980 makaimbawo here paye pakauya vana Bob Marley pazuva rekuwana kuzvitonga kuzere
ini ndini ndakatotanga kunamura fogo uchiti kunamura fogo tinochirova kuti kutanga nhanga ruwanze yacho pakazoimba mukoma Bob Marley nanhasi nziyo dzacho dzinotooneka imwe yacho yandakazoperekedza nayo Prince Charles yekuti Prince Charles kerava meseji tiomaga munozva mazuva ese tange takapuwa responsible government federation internal settlement dzese aigonzi muri kusununguka makatosununguka apa mai ndaange ndakuda kutaurira Prince Charles kuti tinyatsoenda kuna mai wako kana ivo mai vacho vange vatozoona kuti pavakazounzwawo Prince Charles mwana wavo vakaona yazoona kuti apane genuine independence yezvino zvanga zvichirwirwa nekudiwa nevanhu saka takatomuimbira Prince Charles kerava meseji ndichimutaura kuti chenda nemeseji takura shokoondo pamambokadzi hai 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 ndoti warmest greetings to you all who are to come to celebrate with us here in Zimbabwe on the 18th April 1980 when Zimbabwe became a real independent state, real independent country, saying real because everyone was feeling the reality of our independence. Ndinongadiwo kuru ezemundo kuru. Ndero ndeva ndinondo kuru.
Tarisa nika yawana kuzvitonga kuzere mungati here nekuwana kwakaita vanhu minda nezvimwe zvakadaro daro munhu akwanisawo kuzvitonga pasina zviya zvekuzvinyirirwa sei zvakare
ndozvaiviwa vanhu kataivira nyaya yeminda iyoyi saka iyo kana kunhingikiri kunozive iko kuLancaster kwacho chaiko vange vakatonge yange yakutotadza kakubudirira Lancaster topsi idzodzi nenzira yekuti madhara akanga akasimba nekuziva kuti akomana vazhinji vavese vafa ava vari kufira chinonzi vhiro rii ndo mune zvese ndopane zvese ndo zvairambawo nemurungu manje saka ndikakutaurira mafariro ari kuita munhu wese ane kamuta kake ane kapi chero vaibhoramba vachinzi rambai rambai vanogoita sevane matrandaci tine shamwari dzakawanda dzakuudza zvese zvine marimiro arikuitwa fodya murungu kana vacho vari kutoshamiswa kuti ichi marimiro ari kuitwa chibage marimiro ari kuitwa anything mapfuirwa ari kuita mombe vanotodya kavana britain ikoko vaodya nyama dzinobva kuno dzinonaka asi zvichiitwa nesu vanhu manje ndozvavairamba izvozvo
Thank you.